mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 29 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri, 1520. Nhengo dzeMDC Alliance dzakasungirwa kuchikora mutemo weCOVID-19 wekuungana nhasi dzinomiswa mberi kwedare muChinoi. Mupurisa ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwava George Floyd gore rapera womiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi mudunhu reMinnesota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri, 1520, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu vana vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino, vanhu muZimbabwe vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 yokutanga vave zviuru makumi matanhatu nezvisere zvine mazana mashanu ane gumi nemumwe, 68,511, ukuwo vabayiwa nhomba yavo yechipiri vachiita gumi rezviuru zvine mazana matanhatu ane gumi nevasere, 10,628. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nemumwe, 591. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane gumi nemumwe, 211, vafa nechirwere ichi. Ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu, 193, vakafa. Manicaland ichitoveravo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevanhumwe, 137, vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana masere ane makumi maviri nevaviri, 36,822. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana matanhatu nevatatu, 34,603. Nhengo dzeMDC Alliance nhatu dzakasungwa nemusi wemugovera kwazvimba dziri kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi muChinoi dzichipomerwa mhosva yekuita misangano inonzi nemapurisa inotyora mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Izvi zvinoteverawo kusungwa kwevamwe muHarare uye kuMasvingo. Vesangano reEuropean Union nemuzinda weNetherlands muZimbabwe vakaburisa mashoko paTwitter vachiti vari kushushikana nekusungwa kwomiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Johanna Mamombe uye mutevedzeri wasachigaro muMDC Alliance Youth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri. Mizinda iyi inoti zviri pachena kuti muZimbabwe mutemo unotarisa kuti wabuda mumba mani. Hurumende yeAmerica yakaburitsawo mashoko ichishora hurumende yeZimbabwe nekwainoti kushungurudzwa kwevanopikisa nekuda kuparadza MDC Alliance. Vaiona nezvokufambiswa kwemabasa muZANU-PF avo vanonzi vakasiyiswa basa vaVictor Matema Danda vakaudza vatsigiri vebato ravo kumashonaland East kuti ichokwadi kuti vaida kuparadza MDC Alliance, asi mutauriri webato vaSimon Kaya varamba mashoko aya. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai konsilia chinanzo avana nengo ye MDC Alliance vane murume akasungwa o.
Zvinhu zvakadai zvinotirwadza nokuti tese tinofunga kuti tiri munyika iri democratic yekuti vanhu vese vanotarisirwa nokubvumirwa kuti vaite misangano vakasunungwa kana kuti ma lockdown regulations akaizwa down. Saka tenichitika zvazvadaro tinopindawo zvinoenderana nemutemo parikunzi vanhu 50 vasangane tosanganawo asi vanhu vaidaro vobva vasungonzi maitire misangano.
Asika mapurisa ari kutiwo maichinanzva wana havangaregedze kusunga vanhu nekuti ndeve bato renyu reMDC Alliance vachiti mutemo hausi kutarisa kuti wabuda mbamani.
Vati tine vamwe munomo amai Mnangagwa vanoitira makukare ava vari kutesa over 1,000 people hatinzwe vachimiswa. Saka zvinotirwadza kuti zvinhu zvakadaro zvinoitika sei. Saka isi tochisungirwa musaga here toregawo kuita basa. Ndisu taitawo sei panhu panotinetsei. Apa vakatovharwa mabasa omira kunyange neraramo dzemhuri dzavo chaidzo dzinenge dzatoparara.
Vakasungwa kwaZvimba kumashonaland west vachiita musangano ndivanani chaizvo?
Vakasungwa vatatu pana vachinanzva vana vanova provincial deputy secretary ndio vanga vari team leader oma teams ari muzvimba umu. Saka vanga vanoitisawo yatinoti triple C meeting which is a constituency coordinating meeting muzvimba north constituency.
Misangano yakadai inopindwa nevanhu vangani?
This meeting comprises only of 33 people ndokana vauya vose asiwo vakasungwa vaine less than 30 people.
I mosha yei chaizvo yavari kupomerwa?
Ndokunze ma contravena lockdown regulations. Vakasungwa vaina ID and wireless watinoti organizing secretary in that constituency. Nababa Hove vanovawo ndivo deputy chairperson with that district as well. Asi vachinanzva vanhu ndovanga vari team leader kuitisa musangano uyu.
Kutaura kuno mungatiudza kuti vasungwa ava vari mutirongo kupi chaizvo?
Vakavharirwa parafingora papolice station hapana maholding cells ndobva vachinjwa neusiku ndokuiswa kumutora shanga.
Saka kutaura kudai vari kumutora shanga?
To our surprise vakabviswa zvakare kumutora shanga ikoko in the night vakabva vaiswa kuchinoi central.
Vambokwanisa here kuti vange vachitaura nemagweta avo sezvinotarisirwa pabumbiro remutemo kana vanhu vachinge vasungwa?
Vaona navo naloya wavo vari kunzi vanopinda mucourt kuchinoi magistrates court.
Amai konsilia chinanzva vana nengo yeMDC Alliance vange vari parunhare kuchinoi naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi mashoko atiri kutambira anoti vaimbo vemunyori anoona nezvekurongwa kwemabasa muMDCT vaAbednego Bebe vanoti vave nhengo yeMDC Alliance. Vabebe vati vachazivisa nezvenyaya iyi zviri pamutemo nhasi muvhuro. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti bato ravo harisisina chekuita navabebe sezvo vakadzingwa mubato iri kare. VaDube vatiwo zvinotaurwa nevakuru veMDC Alliance kuti mumasvondo mashoma apfuura yakatambira vanhu vanoita chiuru nemakumi mashanu vakabva kuMDCT Manyepo. Sangano rinomirira vanotenga nokutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association riri kukurudzira hurumende kuti iwane nzira yekuzarura divi rayo rebhodha paBite Bridge kuti vanhu veZimbabwe vanorarama nokutenga nokutengesa vakwanise kuriritira mhuri dzavo. Vanomirira sangano iri pabhodha reBite Bridge vamutemi vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvati zvachinja kubva zvazarura South Africa divi rayo rebhodha iri. Vamutemi vanoti kuvharwa kwebhodha uku kwave kuremera vanhu vazhinji muZimbabwe. Tatadza kubata mutauriri wehurumende kuti tinzwe divi ravo asi taita hurukuro navamutemi.
BiteBridge Bridge post mazvano kuSouth African side kwakavhurwa and then kuZimbabwe side kwakavharwa. Saka muchidimbu ndingangoti pane confusion maererano nemovement yevanhu because vanhu havasi sure kuti tichiri kuitika nekuti kuvhurwa kweone side kunenge kusina basa kana rimwe side rakavharwa. Saka muchidimbo nangoti pane confusion yakanyanya pa Bedford border post.
Hapana kana vanhu vari kubva kuZimbabwe vashomanana zvavo vari kucrossa vachienda muSouth Africa.
Varipo vashomanana sekutaura kwamaita, but vashomanana vacho vanhu vane ma special permits vakafanana nevanhu vanenge vachiskaira matrucks anenge akakiriwa kudara. Vosanganisira nevanhu vanenge vaine ma permit uye vanhu vanenge vakapuwa vane ma private vehicles. Ende vanhu ivavo vanofanirwa kunge vaine umbo hwekuti vatestwa COVID-19 kuti vakwanise kucross. Hazvisi kubatsira vazhinji zvikuru sei vari kuZimbabwe nenyaya yekuti matesting points mashoma uye vanokwanisa kubva kuZimbabwe vachiuya nenzira inofanirwa pamutemo vashoma nene. Saka vashoma vari kubatsirika. Saka vari kubatsirikana kazhinji varidzi nevakuru vemakambani makuru vanenge vari varidzi vematruck ndiwo ari kuwanikwa achibatsirwa zvakanyanya. Nevashoma vanenge vaine humbo hwekuti vatestwa vane zvekufambisa zvavo. Ende uwandu hwevanhu vandiri kutaura nezvavo ava hushoma tichitarisana nevanhu vanenge vachikrosa pazvinenge zvaka maborder panenge achishanda before COVID.
Sangano renyu pane zvari kumbonzwawo here kubva kuhurumende pamusoro penyaya dzekuzurwa kweborder? Pane huri kurodza makamboita navo?
Ndine urombo kuti hurumende dzenyika dzatinoshanda nadzo dzemuregion yedu yeSADC neAfrica, but hapana zvavati vataura zvinogona kubatsira maererano neborder kana maborder emunharaunda yedu yeSADC neAfrica. Saka takaremerwa panyaya iyoyo.
Avo vange vari vanomirira sangano reInternational Cross Border Traders Association paborder reBidebridge vamutemi vari parunhare paBidebridge paKare neStudio 7. Masangano anomirira vagari anoti akamirira kunzwa mhinduro kubva kuhurumende pamusoro pekukurudzira kwawo kuti sarudzo dzemaby-elections dziitwe nokukurumidza. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti kushayikwa kwevamwe vamiriri mumakanzuro nemuparamende kwave kukonzera matambudziko kuruzhinji rwavanhu vasati vachakwanisa kutuma vanhu vavakasarudza kuti vaendese zvichemo zvavo kuparamende nekumakanzuru. Vashumba vati sarudzo dzinogona kuitwa vanhu vachitevedzera mitemo yekurwisana necovid-19 yakadzikwa neWorld Health Organization. Pataenda pamhepo, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Semasangano ewagari mukati meZimbabwe takaunganidzana tikakokorodzana tikabvumirana kuti paita dambudziko pamusoro pekushayikwa kwevamiririri kukanzuru nekuparamende mushure mekunge mamwe makanzelers nemamembers of parliament aivamiririra akaitwa recalled nebato ravo MDCT. Izvi zvakaita kuti mawadzi anenge aina kanzela aitwa recalled wagare wasina anowamiririra mumakomiti ekanzuru kana mufu kanzo macho. Izvi zvinodzoreredza chinangwa chedemokrasi chekuti wagari ndiwo wanosarudza mutungamiri mumashure. Zvinoreva kuti kunzvimbo dzose dzisina makanselers wagari weikoko iwo wakasarudza vatungamiri wavo hawasi kugona kuisawo pfungwa dzavo mukufambiswa kwebasa rekanzuru.
Ko zvekuparamende zviri kubata vagari sei?
Tine mamembers of parliament akaitwa recalled zvekare. Mamembers of parliament anopiwa inonzi Constituency Development Fund, iyo inoshandiswa kuburikidza nehofisi ya member of parliament we constituency iyoyo. tine maconstituents akati wandei asina watungamiri. Muharare mega tine kuma wards kunema councillors anoshika 21 wakaitwa recalled. Kuchizoitawo wamwe makancellors mairi akafa. Ese ari 23 haasati areplaced. Zvinoreva kuti mukati meguta reHarare kwakasara makancellors 23 ari pabasa, 23 asipo. Kanzuru haingafambi zvakanaka nekuti 23 hawaziwo wega wakasarudzwa newagare. Wagare wakasarudza makancellors awo 46 muHarare. Saka nyaya iyi tiri kuona kuti Zimbabwe Electoral Commission yakashambadza gwaro rairatidza kuti kwane zvimwe zvinhu zvesarudzo zvave kugona kuitwa. Asi chakati kachikamadza ngechekuti pane izvo zvose hapana nyaya yemabuy elections.
Masangano evagari ari kuonei uye anoda kuitei?
Sewagari, masangano evagari takaona kuti wagari wasiri kumiririrwa mukufambiswa kweparamende, mukufambiswa kwemakanzuru. Wari tiri kusaririra zvikuru, saka demokrasi yacho haizobudi zvakanaka.
Saka semasangano evagari moita sei nenyaya iyi nguva zvairi kufamba?
Tiri kuda kuti Zimbabwe Electoral Commission idaidzire mazuva ekuitwa mabuy elections mumakanzuru ose emuZimbabwe nekuma constituency ose asina ma members of parliament. Tinoda kuti kanzuru yega yega iwe nema councillors akasarudzwa akazara anomirira wadi yega yega yemu dhorobha iroro, uye ward constituency yega yega iwe na member of parliament akasarudzwa ne one.
Avo vange vari mukuru weHarare Residents Trust va Precious Shumba vari parunare kuHarare ne Studio 7. Tombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Tichienda pamepo pepa nau repa dande mutande re Open Pali range razivisa kuti ningo ye ZANU PF inomirira mbere kwa South muparamende va Alum Mpofu vashaya. Kroniko rinoti zvihuru makumi matatu nezvishanu 35,000 yemishonga yenhomba yeCOVID-19 unonzi Covaxin zvinotarisirwa kusvika munyika nhasi, uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kutambira mishonga iyi. Hurumende yeIndia yakabatsira Zimbabwe nemishonga iyi inoita zvihuru makumi manomwe nezvishanu 75,000. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mazai pastudio sefi wedu wetu nokumbirawo vamunangaro watibvurirewo bhodha tionewo kuhodha hodhawo tichifambawo tichisvaka mari wedu we torarama seiko nenyika yakaoma kudai. Vamunangaro wanga watinzirawo tsitsi. Iko zvino izvi zvinhu zvese zviri kuoma, madhikileresi avari kuita zvino pamabhodha. Wemabhazi wari kubva watoti uya hande wawanawo mukana wekuita mari. Mari dzacho dzavakudaidzira pamabhazi dzimwe dzasha dzitauri chirobowa kumana. Kungoda kuti kano kadiki kachadywa mari refu. Tinoraramawo sei? Gavhumendi ngaivhurewo bhodha. Ivhurewo ana malaicha wafambewo. Tinokwanisawo kuhodha hodhawo tichiyambudzwawo nana malaicha tichidiwo. Musadaro hurumende yeZimbabwe, maoneiko vanhu wee?
Studio 7 mamuka sei? Mukoma tanonoka wandi, ndinokumbirawo kamundibatirewo madoctors edu maviri. Vanoti Dr. Simbisoranga kana kuti Dr. Frank Guni mumwe chete wavo. Mumbonyatsa kuti vatitsanangurirewo pachirongwa kuti kubva zvatanga kushandiswa mavaccine muAmerica, chii ivo chavaonawo samadhokotera chiri kubetsera vaccine iroro? kureva here kuti vanhu vazhinji vakange vachivanhu vazhinji vacha vakabaiwa havachabatwi nechirwere ichocho kana kuti zviri kunyatsa kufamba sei chii chachinja nekuda kwemavhakisini aya kuti tigone kudzidza nekunyatsa kunzwisisa ndasarudza madoctors aya nekuti ndivo vakazhinji vandinonzwa vachinyanya kuuya pachirongwa chenyu saka ndingafara chaizvo kana mukavadanawo pachirongwa patenda
Mavadiko hapo pastudio 7 hapo rakadiba sarenyu ndoda kutaura ngu pamusoro pematobacco flows au matobacco flows uko Zimbabwe ayo basa rayo zvendere kungopinza vanhu papuresha nguva yose chero zvinhu zvinofanira kukasira kuitiwa vanozvirega kuti puresha yavo ichigowanda vanhu vapinde papuresha kuitira kuti corruption yavo yavanofevha kuita katsika kavo kecorruption ako kabvire kuita nekuti kana vanhu vasina puresha vanoshupa kudlira mari nehuori asi vakava nepuresha zvinhu zvizhinji zvobvira kugadzirisa nenguva
ndandakafara chose pandakanzwa kuti kwava nevhakisini rokubaya vanhu zvekuti ndanga ndakazvipira kuva umwe wevanotanga kubayiwa asi dambudziko riripo here rekuchina iri ingava Sinopharm kana Sinovac whatever the case may as long as riri rinobva kuchina aina handivoni ndakasununguka kubayiwa nedrug rekuchina chikonzero ndechekuti zvinhu zvechina muno muzimbabwe tagara tinoziva zviri zvinhu zvemazhinizhongo zvisina kusimba zvekare china handina pandakambova kuti yapa vanhu zvinhu mahara iri ronzi rangopuwa mahara nechina
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica pane kutyira kuti guta reminneapolis mudunhu reminnesota rakatarisana nemhirizhonga ingaitika apo mumwe mupurisa wechichena Derek Chauvin ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwava George Floyd munhu mutema achatanga kutongwa nhasi muvhuro kufa kwava Floyd kwakakonzera mhirizhonga muguta iri nemune mamwe maguta emuamerica pamwe chete nekunze kwenyika nzvimbo yakatenderedza dare redzimhosva richanzwa nyaya iyi rakavharwa newaya uye mapurisa nevechiuto venational guard vakazara muguta iri musi wa25 chivabvu gore rapera vafloyd vakafira mumaoko emapurisa mushure mokutsimbirirwa pauro kwemaminitsi mapfumbamwe mukuru wesangano rinobatsira vabva kure muamerica repumulani minnesota african women against violence muzvare comfort dondo vakaudza studio 7 kuti muguta reminneapolis muri kutyisa neuwandu hwemapurisa nevechiuto vanoti vanotyira zvinogona kuitika kana Derek Chauvin akawanikwa asina mhosva
kuno kuminneapolis tagara mavhiki matatu apfuura takatanga kuona vanhu vemakereke vari kubatana kuenda pahennepin county court kunonamata nekuti pari kutarisirwa kunge paine mvongamvonga ichaitika nekuti vanhu vechitema vakanyanya kurwadziwa nenyaya yemaurayiro akaitwa mukoma George Floyd tina sisi vandinoshanda navo vanonzi Dr Nekima Levy Pounds ndo vanga vari kunyanya kulida vari pafourfront panyaya yematongerwo eyo nyaya iyoyi tiri kutarisirwa kuti pachange paine kusagadzikana muminneapolis ini ndoona kuti matangiro aita trial pretrial yachona ari kutiratidza mvongamvonga ichange ichiitika tondora pfuura takaenda zvakare kuita memorial tikaenda kunobatsana nevamwe kuti tirambe tichitaura nyaya yekuti yemaurayiro akaitwa George Floyd nekuafekta kwazvinoita vanhu vechitema muno muno muamerica muno muminneapolis ndotoona kuti vanhu vematarenzi mhosva vakatoisa mafenzi aya ane mabarbed wire zvekuti vari kuedza nechose kuti pasave nevanhu vachakonzera mvongamvonga asi mvongamvonga ichange iri kutarisirwa zvayo
chii chiri kutarisirwa kuitwa mukutanga kwekutongwa kwenyaya iyi nhasi
vakutanga ne last week vakapedza kusarudza vanoti jury vanenge vachibatsira kutongwa iyo last week iyo pakange paine kutaurika kwakawanda nekunhonga kwavakaita vanhu vanogara pa jury nenyaya yekuti vakaannounsa kuti vakapa mhuri yana George Floyd $27 million chinhu chaisingafanira kunge chichiitika ichocho kuti vaannounce publicly kuti vapa $27 million nekuti zvinhu zvinokonzera like matongerwo enyaya ya Floyd aigona kusatongwa zviri fair nekuti nyaya yemariyo yakaannounswa sevanhu vepublic vasati vatarisira kuti ndianani vanhu vakasarudzwa asi tiri kutarisira nekushuvira kuti vanhu vanobva mumacommunity kwaigara George Floyd saka vanhu vechitema kana vanhu vechiasian malatina kuti vanhu vobva vari kuti havasi kuda kuti pange paine vanhu vechichena vakawanda nekuti matongerwo achona anoita kuti zvisange zviri balance zvisange zvisiri fair
vanhu muguta nemudunhu renyu iri reMinnesota Minneapolis vari kuzoona sei pane chiri kuitika here pfungwa dzavanhu dzakamira sei pane chamuri kuona
inini ndikanditi ndakagara ku Minneapolis for the last 20 years kubvira ndichiva muAmerica gore rauraya wamukoma Floyd ndaka nevanhu vangu takasimudza mhuri yese tikabva nekuti level yeviolence yakura vakomana vechitema kubvira pakaurayiwa George Floyd vane ukasha umwe unotyisa Minneapolis downtown yese yakavharwa ndikatodriva ndichienda downtown Minneapolis inzvimbo yaakutyisa ndirikuona kuti pane zvakare kuwanda kwevanoti magang members awanda zvinhu zvekuti tirikutarisirawo sevanhu vanogara munharaunda yekuti tinotarisira kuti zvinhu zvicharizovwa asi chinonditykisa ndechekuti matongerwo achaitwa nyaya iyoyi achadetemina level yeviolence ichaitika ndozvatiri kunyanya kutyira
munofunga kuti nyaya iyi ichatora nguva yakadini kuti ipere kutongwa
ndinofunga kuti nyaya iyi kuda ichagona kuenda kana mwedzi chaiyo organization yandakatanga yandinorana inonzi Pumulani African Women Against Violence takapiwa mukana necity council yeMinneapolis kuti tinge tiri kuita vakapa vanhu vakawanda maorganization akasiyana vakatipa mari kuti tinge tiri kuhold vanoti mahealing sessions kubatsira vanhu vedu vekuafrica kuti tinge tiri kusangana paonline since nenyaya yedenda recovid tichitaura nenyaya yekesi iyoyo painenge ichienda kuti vanhu vange vari kuzvichengeta pfungwa dzavo nekuti nyaya yatoona kuti nyaya yejo trade yaafecta vanhu vakawanda mentally chaiyo and vanhu vakawanda vari kunzwa stress yazvo saka ndirofunga kuti nyaya ichaenda kana mwedzi yakati o asi ndinofungawo kuti zvakare kunyange pazotongwa utongo huchapiwa chinhu nyaya yageorge floyd nekukurumbira kwayakaita pasi rose ndo magnitude yakakura yakaita kesi iyoyi saka nyange kesi ikapedza kutongwa lese in 2 months icharamba ichienderera maeffects enyaya iyi yageorge floyd acharamba tichimaona pachatora nguva depending on kuti verdict ichabuda yakaita sei ehe
chii chingaitika kana Derek Chauvin mupurisa uyu akawanikwa asina mhosva chii chamunoona chingaitika
pachaita nyonganyonga pachava nekudemonstrata chandonyanya kutya ndinotya kuurayiwa kwemumwe upenyu nenyaya yenyonganyonga iyoyi iko zvino mudowntown Minneapolis handichanyanya kuona mapurisa semaonero anga akaita city of Minneapolis police havasina kunyanya kuwanda mawandiro avanga vakamboita asi masvondo maviri apfuura ndiri kuona mapurisa awanda zvakare awanda uyezve vari kuhaya national army guard kuti munyatsoona kuti nyaya yakakura sei vari kutohaya national army guard anenge aripo ndinotarisira kuti zvakanaka zviitike asi reality ndeyekuti pachave nekusagadzikana kuchaitika ndozvatiri kutarisira izvozvo
avo vange vari mukuru wesangano rinobatsira vabva kure muamerica rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo vari parunhare kuMinneapolis muMinnesota nestudio 7 tombo furua kanobva ku Rising Power. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri 1520. Nhengo dzeMBC Alliance dzakasungirwa kutyora mutemo weCovid-19 wokuungana nhasi dzinomiswa mberi kwedare muChinoi. Mupurisa ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwava George Floyd gore rapera womiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi mudunhu reMinnesota. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.